andiwoni riri dangu rakashata nekuti zviri izvozvo ndozviri kuchemawo vazhinji munyika kuti nyika yedu yakazara neupfumi asi upfumi ihwohwo hausi kushandiswa kuvaka nyika saka vanogona kunga vainewo zvinangwa zvavo zvichienderana nemutemo wavo wekudyidzana nenyika dzekunze asi handifunge kuti munyika yezimbabwe ruzhinji rwevanhu vanogununʼuna kuti sei vanhu vakaita sana patini ivavo vaiswa pasi pezvirango nekuti zviri kunyunyutwawo neamerica ndo zviri kunyunyutwa nevanhu vari kumagunje nevanhu vari kwamarange vari kuhwange vari kupona nekushanwa kudzezvironda iyo nyika ichisvisvinwa upfumi hwayo nemakoronera
pane vari kuchemawo kuti ko vamwe vanonzi vari kushandawo naivava havasi kuonekwawo madzita avo kuri kungobuda vana muzvina bhizimusi kureva here kuti vana vezimbabwe vakachena panyaya
hazvirevi kuti vakachena hapana chinogona kubudiswa muzimbabwe asina kurangana nezvizvarwa zvemuzimbabwe zvikuru sei mapoliticians saka vanenge varipo handizive kuti sei vazviita ndosaka ndati zvavari kuita izvi zvinewo chekuita newatingati foreign policy yavo kudyidzana nenyika dzekunze asi isusu sevana vezimbabwe tinewo kunyunyuta kwedu kwatiri kuti zviwanikwa zvedu hazvisiri kubhenefita nyika
munoona here paine shanduko ichaitika mukuburiswa kwegoridhe tichiona kuti hapana matanho akambotoreka pakataurwa nyaya iyi payakafumurwa neAl Jazeera
handifungi kuti pane matanho makuru achatorwa nekuti paya pakabuda Al Jazeera ndo paifanira kutorwa matanho nekuda kwekuti tine mazita evanhu zvizvarwa zvemuno vakatobuda vachitaura kwete zvekuti vaipomerwa vaitotaura vega vachionekwa vachiita mabasa eukoronera havana chavakaitwa vanhu ivavo vakangosununguka zvoreva kuti ngoma ndiyo ndiyo vari kundopfuurira mberi vamwe vacho iko zvino tiri kunzwa kuti vane matende avakapiwa ekugadzira anonzi mabucket seat ari kudiwa emastadhiyamu vanhu zvekare vakabuda muAl Jazeera vane nyaya dzine zvekare dzekumashure saka zvatinongotaura ndezvokuti chinhu chinonzi organized crime muzimbabwe chanyatsakudzika midzi zvekuti pari kuda kushanda nesimba kudzipura midzi iyoyo kuti nyika yedu itange kupfuurira mberi.